Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 zvita 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevasere vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro, vamwe zviuru zviviri zvine mazana maviri ane makumi masere nevatatu 2,283 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakindness paradza vari kuramba kuti ndivo vari kukonzera kusagadzikana kwezvinhu nenyaya yekusafambisa sarudzo zvakanaka mudunhu reMarshall Land West. Mhando yeOmicron yapararira zvine mutsindo muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevasere 18 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine mazana maviri nemakumi masere nevatatu 2,283 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana masere nevashanu 4,805, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvishanu zvine makumi manomwe nevapfumbamwe 195,079. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru makumi matanhatu ane makumi mana nevatanhatu 4,060,046. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vava mamiriyoni matatu ane zviuru makumi manomwe nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevasere 3,074,698. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakindness paradza vari kuramba mashoko ari kutaurwa nevamwe vatsigiri vebato ravo reZANU PF kuMarshall Land West kuti vari kukonzera kusagadzikana kwezvinhu nenyaya yekusafambisa sarudzo zvakanaka. Nemusi wesvondo vamwe vatsigiri vebato iri vakaratidzira paChinoyi University of Technology vachiti havasi kufara nezviri kuitwa mubato rasangana nekusarudza vatungamiri vatsva mumatunhu. Sarudzo idzi dzaunza mutauro uye kukonzera mhirizhonga kumatunhu akaita seHarare, Manicaland, Masvingo neMarshall Land West, dzimwe nhengo dzebato iri dzichisungisana nevamwe vavo. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vanonzi vamboedza kutsiura nhengo dzebato ravo asi zvinenge zvisiri kushanda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaparadza.
Vanhu vauya kuzoratidzira havazi vanhu vemusangano. Vakanga vachiramba nguva yese kuita musangano. Saka vanhu vanoteera independent ari pamhangura. Independent iyoyo iri kuramba kunyora tsamba kuti adzokere musangano. Saka ndo ari kupa mari kuvanhu ivavava kuti vachivatengera doro, achivahaira mabhazi nemota kuti vakangasire musangano. Haazi munhu womusangano. Kana ari munhu womusangano anofanira kuita gwara, akanzi nemusangano anyore tsamba yekuti adzokere mumusangano nokuti akanga aita independent. Saka anofanira kudzoka kumusangano. Saka ndiye ari kuita zvese izvi, ari kusponza zvese izvi, ruzha rwese izvi ndiye ari kusponza nevanhu vanototamburawo zvavo, vaari kupa tumari tuma $5 nekuvadhakisa.
Kunze kwekuratidzira uko mungati musangano wenyu wakafamba sei?
Musangano wafamba zvitsvene tsvene kana dambudziko ende vakuru vataura musangano imomo zvinofadza vachitipa kuhwaro kuti tichafamba sei kuti tiite maprovincial elections edu. Saka avo vanga vachiimba vari kure nesu, vanga vahaiwava vanga vari kure nesu. Ende zvinopisa tsitsi ndezvekuti vamwe vanga vahaiwava ichembere chaidzo, ende vanga vachitotambudzika nekuda kutsvaga mapirisi eshuga ende nechikafu chekuti vadye, nekuti vamwe vacho vane shuga plus ende hutsinye hwekuti munhu unotora chembere pane kuti iye zvino mvura yakanaya vaende kunodyara pfumvudza, waakuvatora uchiuya navo kuzodisturba musangano wezanupf iwe uri independent. Zvinonyadzisa kwazvo.
Chii changa chiita kuti vanhu vauya apa? Sarudzo dzatotanga here? Zvanga zvichifamba sei? Dziri kuitwa riini sarudzo idzi?
Sarudzo idzi hadzisi dzedunhu reMashonaland and West, ndedze paka district kamwe chete kanonzi Mangura One District. Mashonaland and West yese yakanaka, Makonde yose yakanaka. Ndipapa paMangura Mukomboni, paMangura ndo pane vanhu vanonetsa vari kupiwa mari nemunhu akabuda musangano ega asina kufoserwa kubuda musangano, ndokubva anyorerwa tsamba nachairman weprovince vamujeri kuti iwe edzoka musangano, nyora tsamba, ita zvinodiwa udzoke nekuti wakanga wapanduka. Iye pane kuti anyore tsamba ari kupedza mari dzake achiita izvozvi zvachihaya vanhu achiita sei. Zvino hakuna kwazvinosvika, achadzika machete nevanhu vake ivo achadzika machete.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vange vari parunhare kuChinoi naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatavo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Tingati nyika ino haisisina economy, saka politics zvikuru sei kupinda mubato reZANU-PF ndo chete zvinopa munhu mukana wekuti akwanise kupfuma muZimbabwe.
Muungatsanangura ipapo.
Ndo zvinopa munhu mukana wekuti akwanise kuwana mugodhi uye akwanise kuwana mari dzinobva kunana Reserve Bank of Zimbabwe. Akwanisewo kuwana mukana wekupinza mafuta fuel kubva kunze kwenyika nekujoina macartels vari kuwana mikana yekubira nyika. Saka nekuda kwaizvozvo kuwana chigaro muZANU-PF ndo chete nzira yasara kune vanhu vakawanda kuti vakwanise kuwana chouviri. So vanhu vari kurwira mapositions muZANU-PF vanhu vasiri vaya vaya vekuti tingati munhu ane chiono kana kuti vision yekushandira nyika, yekusimudzira nyika nekubatsira veruzhinji kuti vabude muurombo. Asi vanhu vari kuda kupindawo pari kudya vamwe makoronyera.
Ko mhirizhonga iri kubva kupi?
Nekuda kwaizvozvo sarudzo dzemadistrict maprovince inenge ya life and death situation yekuti ndikasawana chigaro ichocho zvinoreva kuti ndichazomirira futi dzimwe 5 years kuti ndiwane umwe mukana. Ndosaka muri kuona mhirizhonga dziri kuwanda inhau yekuti keke renyika rava dikisa. Saka vanhu vawandisa vari kuda kudya keke iroro asi vasingakwani. Ndosaka pari kuitika mhirizhonga dzakadai.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti veruzhinji munyika vanogona kutarisana nedambudziko rekukwira kwemitengo yechikafu panguva yekisimusi gore rino, sezvo mihoro mizhinji isina kukwira uye vazhinji vanowana mabhonasi vachawana mari shoma sezvo zvinhu zvakaomera makambani mazhinji. Ngati nzwei urukuro ya itwa na Marvelous Mtanganya uye we Studio 7 na Vakuchera.
Tingati sima mira agaita zinu munika na kunyatsa mira zvakanaka kata kata risa kuti kufara kufara zvavo makambani. Asi vashandi cheuviri havana. We mitengo inoratidza kuti kune vamwe vatotanga kupidza mitengo. Tinozviziva kuti mitengo yezvinhu nekuda kwemabhonasi inokwira. Tinozviziva futi kuti mitengo yetransport kune vachazoda kufamba vachienda kunoona hama dzavo kumamisha uko ichakwira futi. Apa vashandi havana kunyanya kuwana mari yatingati inovakwanira. Nekudaro ndinoona kunge zororo rineri kupachava nekusafara. Zikuruse iku vashandi vanenge vasina cheuviri.
Hurumende pane zvaingaite here nemamiriro akaita zvinhu parizvi?
Hurumende inofanira kuti gare pasi nevashandi vaonesane kuti vangabhadharana sei mari dzinotenga. Dambudziko raitika nderekuti mari dziri kuwanikwa nevashandi hadzisi mari dzichiri kukwanisa kuvararamisa. Mukatarisa imimi chero pabhajeti taiona kuti vamutiringove vakati mari inenge isingatabatirwe mutero. Chawani kwa nemushandi inenge 25,000 RTKs. Asi mari iyoyo haisi mari yekuti mhuri inokwanisa kurarama nayo. Saka hurumende ndozvimwe zvinhu zvainokwanisa kuita kusimudza mari idzodzo dzisingabhadharwe mutero kuti dzinge dzichienda kumusoro. Asi kuti vachionesanawo panyaya dzemihoro yevashandi apa takatarisa kuhurumende nekuti zvinozoitika mani ndezvekuti makambani mazhinji anoteedzera. Ronga rehurumende zvikuru sei chero panyaya dzekubhadharwa kwevashandi.
Tombotarisa kuti vamwe vanga vari kuchema chema zvakare kuti mafuta ekufambisa ari kushayikwa uyezve anenge atikwirei. Zvakamira sei parizvino?
Ichokwadi kuti mafuta ekufambisa anga achishayika mufikira pera. Hurumende yakamboedza kuda kusimbisa nyaya dzekuti panga pane dambudziko kubayira mafuta akowanikwa. Asi tinoona kuti asati zvanyatsa kudzokera pazvinofanira kunge zviri. Totarisa mutengo. Mitengo yedu isusu yemafuta yagara yakakwira zvinoshamisa nekutsamwisa nekuda kwemitero inoiswa pakuuya kwemafuta munyika munomu. Tatotarisa mutaura kuti mitengo iyi inogara ichingokwira pane mwedzi miviri yayakati dzikei. Asi tikatarisa kukwira kunoita mitengo iyi tichaona kuti mwedzi nemwedzi kazhinji kazhinji mutengo unenge uchikwira. Saka zvinokonzerawo futi kuti imwe mitengo yezvimwe zvinhu ikwire nekuti pane makambani anenge achishandisa dhiziri kuti vange vachiprodusa zvinhu sezvo nyaya yemagetsi ichinetsa. Saka nyaya iyoyo yekukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa inyaya inofanira kugadziriswa nehurumende ende hurumende inokwanisa kutanga kubvisa tumwe tumiterotero twayakaisa pamafuta iwawo kuitira kuti vanhu vange vachikwanisa kuvatenga nemitengo yakati rerukei.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye vari muHarare. Mutevedzeri womutungamiri webato reMDCT inotungamirwa nava Douglas Munzora, amai Tokozani Kupe, vanoti vanhu vazhinji mubato iri vari kuvakurudzira kuti vakwikwidze kuva mutungamiri weMDCT pachaitwa Congress yebato iri gore rinouya. Mutauriri waamai Kupe, Vantando Ndlovu, vaudza Studio 7 kuti MDC ine kodzero yokubvisa vamiriri muparamende kana mumakanzuru, asi kodzero iyi pane painogumira, vachiti vanhu vane bato rakaumbwa kubva mune zvakatongwa nematare edzimhosva vari kuedza kurambidza nhengo dzebato iri kuti vanzvikwevo nematare. Bato reMDCT riri pakati pekusawirirana uye rakamirira kunzwa zvinotongwa nedare redzimhosva pamusoro pekumisa mutungamiri webato iri kuti vasadzinga amai Kupe nevatsigiri vavo kubva muparamende nemumakanzuru. Tabata mutauriri waamai Kupe kuti vatiudze zvizhinji.
Nota kuti zvinoshamisa kuti vanhu vari mabeneficiaries a court process nepato rakavakirwa pamusoro pe court judgment nhasi riri kuvhundutsira nekutuka vanhu vakaendesa party to court believing that their rights are about to be violated. Hongu tinovhuma kuti MDCT ine kodzero yekurikola vanhu from parliament o kuma councils, but kodzero iyo ine malimitations. Inofanira kuti ive pasi pemutemo wenyika nemutemo weparty yatinoti chitsikiro chemutemo wenyika nechitsikiro chemutemo weMDCT. kunofanirwa kuti kube nefair administrative justice. Vanhu vanofungidzirwa kuti vari kushanda nemamwe maparties vanofanirwa kupiwa mukana wekuti pataure their side of the story. Unlike the current situation kuti vanhu vari kurikolwa because vanofungidzirwa kuti vari kusupporta Dr. Kupe ahead of the ordinary Congress.
Ko vatsigiri va Dr. Kupe vanodi kukukwidza vamire voga.
Parizvino, we have not taken a decision to contest as a standalone party. We are MDCT. We formed this party. We are in the MDCT and we will remain in the MDCT. Saka zvekukwikwidza as a standalone entity is off the table as it stands. But we just want things to be done in a procedural manner in line with our MDCT constitution. Zvinhu zvefecha-fecha, we don't want them. We are straightforward people. We have refused the violation of the constitution not once but twice. We refused it in 2016, we refused it in 2018, and we are going to refuse it now. People must not use the constitution to target their internal enemies. The constitution must be a guiding document that must guide all of us in the party.
Dr. Kupe, vachakwikwidza here musarudzo dziri kuuya uye vachakwikwidzira chigaro chipi?
Hongu, amai Dr. Thokozani Kupe achakwikwidza muna February as the MDCT Ordinary Congress. Provinces and the members of the MDCT have asked amai Dr. Thokozani Kupe kuti vakwikwidze semutungamiri weMDCT. Munoziva kuti last year takaita extraordinary congress yedu and azvina kuputa zvakanaka, vanhu vakarohwa, vanhu vakatukwa, maballot papers akashayika, voters roll yakanga yasina kugadziriswa. Saka tiri kuti amai Dr. Kupe vachakwikwidza again next year ordinary congress yeMDCT. Ndiko uchiona vanhu vanosupporta Dr. Kupe vachivhiswa mumakansiri, vachivhiswa kuparliament, because the method in the meetings is to make sure that there is no one who is left in an influential position and supports Dr. Thokozani Kupe ahead of the ordinary congress in February next year.
Zvichakadaro, mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, Valoid Damba vaudza Studio 7 kuti hapana anorambidza munhu upi zvake kukukwidza chigaro chaanoda mubato reMDCT kusanganisa amai Kupe. Vadamba vati vanotarisira kuti amai Kupe vachatambiravo zvinenge zvabuda mumatare pamwe chete nezvichabuda kubva mumusangano weCongress yegore rinouya.
Yekutanga inoenderana nenyaya yakaendeswa namuzvari Thokozani Kupe varivo vice president wemusangano kudariridza mhosva vachipomera musangano wachiti iwo varida kudzingwa mudare reparamende. Saka naizvozvo vane mvumo, hapana munhu ari kumbovarambidza nekuti pavakaronga nyaya vakaronga nyaya yavo wega nevanhu vakaronga navo kwavakarongera. But munofanira kuzova zvakare kuti party mubumbiro remutemo ine right yekuzvidefenda in terms of article 2 yebumbiro remusangano. Saka kana takuenda kunozvidefenda hazviro tiri kuvarambidza, asi tiri kuenda kunopa defense outline yedu kuti nyaya yakadaro haina kutaurika. Kana maybe yakataurika vakarara vari kuhope, saka vari kuona sezvavakaona kuhope zvakaitika, nekuti pamaminutes edu nemavhidhiyo atinawo hazvina kutaurika. Chinhu chepiri chekuti ivo vada kurambidzwa kukontesta pachigaro cheupresident chavari kuda, chavari kunzi nevatsigirawo vazomira. Hakuna munhu anovarambidza, hakuna munhu ane mvumo yekuvarambidza, nekuti ivo vane mvumo mukaenda muarticle 5 yebumbiro remutemo remusangano. Inotaura kuti munhu ane mvumo yekumira pachigaro chaanoda, nekuvhoterwa pachinzvimbo chaanoda, nekuvhotera munhu waanoda. Saka isusu tiri vanhu vanotedzera bumbiro remutemo pachirungu, tinonzi maconstitutionalists. Saka naizvozvo munozova kuti mimi president wedu waDouglas Monzora igweta guru rine makore 30 richipractisa law. Saka handifungu kuti wangamboita anything chere ultra vires bumbiro remutemo wemusangano. Saka muzvari tokozani kupe ane mvumo yekuendesa nyaya yekumataredzi mhosva. Ane mvumo yekuti akwikwidze pachigaro chaanoda. Asi result inenge yabuda matare ngavasazoti matare akaipa. Result inenge yabuda pa Congress ngavazoitambirawo zvakare, nekuti tichatambira zvese zvichabuda mudare nezvichabuda ku Congress.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mitemo yakadzikwa nehurumende yekuti imise vashandi mune zveutano kuti vasaenda kunotsvaka mafuro manyoro kunze kwenyika hausi kushanda, sezvo vashandi vachiramba vachisiya mabasa vachienda. Munewsday makare, mapurisa nezuro akadzinga harawa mumabiko eChristmas avakanga varongerwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, vakaenda nezvekudya zvakange zvatengerwa harawa idzi. Herald rinoti nezuro hurumende yakatambira kubva kuChina miriyoni rimwe chete remishonga yenhomba yeSinovac inonzi yakatumirwa kuZimbabwe serubatsiro. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani pa Studio 7 apo. Muri kutaura nevakomana vapamberengwa Judah Tavira wapamafuku apo village apo. Nyairi pa topu idzi mwenyaya idzi mungangotaura kozvenyu. Inyaya yerodhi inobva pa tikabuda muzvishavani tadaita tumberengwa teno. Rodhi haina kupera iyi. Rodhi yakagumigwa muzhire. Ino munobata pa west apo. Mukagadzira rodhi iyo pane zvamunokora muchingonyangadza muchiti zano PF yeMDC hazvina kana musoro izvi muchitotinyangadza.
Makadi pa Studio 7, vashamararo vedu Studio 7 vanotipa nhau dzinonakidza, nhau dzechokwadi. Veduwe vanonga varege kutambudza Mary Chiwenga. Tinozviziva kuti akaita zvakashata kutiza Shingi Kaondera, asi aiwa zvakuitwa naChiwenga handizvoba, zvakuitwa namatare edzimosva handizvo. Vasashungurudza Mary, vari kumushungurudza. Munhu anorwara vanoswera vachimumisa pamberi pedare, vachimumisira chinyi. Bhati Chiwenga chandoda kumuudza ndechokuti akaona Mary akafa achimushungurudza seizvi, andoni Chiwenga noupenyu hunoenderera mberi. Mwari vachamutonga Chiwenga kusvika pekupedzisira because anyanya shungurudza Mary. Nhasi zvashata ava kushungurudza Mary achimusiyisa Shingi Kaondera. Zvaiva zvakanaka. Bhati Chiwenga asadero, nyangwe ari mukuru ari vice president, zvaanoita zvakashata. Mwari havazvidi. Mwari vachakutonga Chiwenga. Mwari vachakutonga kusvika pekupedzisira. Munorambidza Mary kuona vana vake. Akafa ane chigumbu. Chiwenga handioni ane chingamunakira mberi kwake. Hakuna kana chingamunakira. Chiwenga siyana nazvo zvokutambudza Mary Chiwenga. Rega kumushungurudza, ramba naye zvakanaka, usashungurudza Mary.
Mashoko achifi muri nyee, ndinoatenda zvikuru nokuti Zanu PF iri kunuta. Seizvozvezvo pangoitwa maini vanenge vatovepo ndovatova varidzi vazvo. Nyika haina chaichawana kutambura kwese kwatiri kuita. Chikonzero igovernment iri kunuta zvinhu izvi, kunuta maresources enyika vachiita zvavo. vachivakirana dzimba vachiinvesta outside the country. Zimbabwe yosara isina chinhu. Vapedza izvozvo voti masanctions. Ngavarege kupomera masanctions pasi riripo. Ivo vachita basa rokuluta. Chifi Murinye, ndinokutendai zvikuru nokuti matosvinudza vana vazhinji veZimbabwe kuti tarisai muone zviri kuitika. Vanhu vazhinji vachakaputirwa noutsi. Havasi kuona maitirwo azviri kuitwa mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tatambura zvokuti masanctions ngavasati nyepera. Vanhu vari kuluta vachiita zvavanoda nemaresources edu pasi naizvozvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvezvirwere reCenter for Disease Control and Prevention, CDC, rinoti mando yeOmicron ndiyo yawandisa kupfuura dzimwe mando dzeCOVID-19 muAmerica, richiti pavarwere vose vane chirwere cheCOVID-19 zvikamu makumi manomwe nezvitatu kubva muzana, 73% vane mando yeOmicron. Zvondo rapera Omicron yange yabata vanhu zvikamu gumi nezvitatu kubva muzana, 13%. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kutaura pamusoro peOmicron vachizivisa nhanho dzichatorwa nehurumende yavo mukurwisana nemhando yeCOVID-19 iyi. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vanoti Omicron iri kupararira zvine mutsindo muAmerica.
Ndingataura hwande ndechekuti manumbers eCOVID ari kumainfections ari kukwira kunoku kuAmerica, and it seems like Omicron variant manumbers acho ari kukwira kudarika Delta. So I think they have about 130,000 mainfections per zuwa in the last couple of days.
Saka kana takatarisa Delta yakamira sei kana tichienzanisa neOmicron?
Zvatinoona ndizvokuti manumbers eDelta anenge ari kuderera, Omicron ari kukwira. It seems like Omicron iri more infectious and more transmissible kana kuti inokurumidza kupararira kudarika Delta. Zvatisati tanyatsoziva ndezvekuti is it more virulent kana kuti inokonzera more disease here than the Delta variant.
Kupa kurapiwa kwayo iri nyore pari zvino, inoratidza kuva nyore pakurapiwa ndeipi, Omicron ne Delta?
It's not yet very clear. It seems like my therapies are tea now anofana kushanda for both Omicron and Delta. One thing that's coming out ndechekuti ma vaccines vaya vasina kuitwa ma boosters vanenge vasingawane enough protection against Omicron. So that's one thing that's a little bit different, but zvimwe zvese as of now in terms of my treatments agara aripo anaremdesivir nemasteroids zvinenge zvichakangofanana.
Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vange vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevasere vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro, vamwe zviuru zviviri zvine mazana maviri ane makumi masere nevatatu, 2,283 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vari kuramba kuti ndivo vari kukonzera kusagadzikana kwezvunhu nenyaya yekusafambisa sarudzo zvakanaka mudunhu reMashonaland West. Nhando yeOmicron yapararira zvine mutsindo muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ini ndini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.